Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti yei no misure na udzeduza nasi chishanu nyamavuvu 18 2017. Nyaya ya amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana ainge aineva na komana vavo muhotera yoramba ichichiriridza ku South Africa zvopakuti kana musangano mukuru we SADC Summit utoendeswa kumucheto. Mutungamiri we MDCT vaMorgan Tsvangirai votaura pamberi pezviuru nezviuru zvechita chemethodist zviri kuita mhembero dzekukwanisa kuzvimirira yoga kubva kuchechi huru iri muBritain kuNational Sports Stadium Harare. Vechidiki veMDCT voratidzira muBulawayo vachikurudzira kuti Zimbabwe Electoral Commission ivandudze mitemo yesarudzo. Mutungamiri webato rePDP vatenda ibiti vokurudzira vamwe vanopikisa kuti vapinde mubatanidzwa uMDC Alliance. Makundano eKasolaga Premier Soccer League odzoka zvine mutsindo kutanga mangwana mushure mesvondo rimwe chete rezororo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana ane makore maviri, makumi maviri kuSouth Africa uyo ainge ari muhotera nevanakomana vavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana ane makore makumi maviri kuSouth Africa uyo ainge ari muhotera mevanakomana vavo. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzifarire Facebook page reVOA Shona nekudzvanya pakanzi like.